Ine ndinotenda nevanhu vakaronga urongwa hwekuti tisangane panapa. Ndochinhu chokutanga. Ini ndinonzi Tendai Gatifu. Ndakarwa hondo ndiri mujibha. Kupera kwakaita hondo ndainzi muchazowana huchine mukaka. Asi iye zvino izvi taakutotamba nhamo imwe yakaipisisa. Vana vedu vatakabereka 1980 tabva muhondo nanhasi hakwana kwavanoshanda. Basa ravo nderekuita maricho. Vana vatakaendesa kuyunivhesiti mombe dzakapera tichitiwa naivo vadzidze tichinzi mwana kana adzidza achazokubatsirai ende ndiye achazoita kuti upenyu hwenyu husimukire. Zvakatoti dzikisa pasi nokuti abva kuyunivhesiti ikoko hakuna kwaakashanda. Nanhasi ari kutodosadza rinobva mumba mangu inini. Taifungidzira kuti kurwa kwatakaita hondo tichagara zvakanaka. Dai taiziva kuti tichazogara magariro atiinawo pari zvino kana kuhondo kwacho dai tisina kuenda.
Ndinoitwa Geoffrey Chigwerewe. Ndiri murimi anorima foja.
Chichemo chandiri kutaura kuna purezidendi ngaambotane kufamba nehelikopta straight zvimwe zvese ngaambosiye achiongorora kuona kuti minda iri kurimwa here. Minda yese haicharimwe. Vanhu vese vagara asi varipo vanoda kurima. Unondonzi munda wangu, munda wangu. Ano ng'ombe hachisinako dzinonzi koko vaanofudzira pa dzinonzi ndopangu. Ngatichiendei manji kochoti kotambira. Iyeye ari kutambira munda ndiye akutakura futi chitsaga chokuenda kutambira. Dzong'ombe dzee dzairamda munda machomeyo. Munda macho mamera manyara. Saka hurumende iri kurasika nokuti panongoita zvinhu wari muofisi hawaendeba kugraundi kuona iye pachezvacho. Tine tinombozwa kunzi Smith aisimuka nomota nonhendike nomota yacho achiuya kumuzukuru wake uko kwaChristopher kuvillage 3 achiongorora mamiriro aiita minda. Saka kurima is very very poor. Hapana kwatiri kuenda bakaza kusimudza nyaya yokurima.
Ndinondi Nicholas Katifu ndakamirira World Peace Initiative Forum. Ndiri wangu mubvunzo wandoda kubvunza kuna former kanzira wakatifu. Mubvunzo wangu uri kutiwo zvamunema muri mukanzuro meeting mbisa misangano maagenda zvakaita sei aya aitaurwa zvakanyanya zvakaita sei akaita sei aya matombo edu iyaya uye paiwa nenharo here dzekukakavadzana kwakasimba mukati menyu mumusangano iwoyo uye kuona kwenyu kwamaita wainyaya kuzozvibhuroka vanhu ivavo kuti zvisafambe ndaanani.
Ok, mubvunzo kauyu kanzela vari kubvunza mibvunzo kuti nyaya izvi dzinotaurika here mukanzuro.
Maita basa nomubvunzo. Yes, kutaurwa zvinotaurwa but kutaura kwacho hakuti serious sezvo ndambotaura. Zvaitaurwa but chinoita ndechokuti washandi vanopa kana iri furu kanzuro meeting iyi chivezi rivhiusa anopa kana ana engineer vanotaura matambudziko ari kusangana nawo mara nemarevenue income mara nekutaura kwanonga waita nomabhizinesi maine mabhizinesi pa vari kumaina vachitaura nekusapinda kuri kuita mari zvete takambobvumirana. But isisi makanzira acho somunge ambotaura nonyaya yekuti qualities dzemakanzira anenge apinda dibheti ro hambori koshesi ndo chimwe chiri dambudziko rakakonzera kuti zvinhu zvisvikepo zviri ipapo. Saka kudibhetwa somubvunzo wabvunzwa kuti munozvidivi zvinodibhetwa zvakanyanya here. Ndinoona kuti makanzira haasi kukwanisa kudibheta zvakanyanya ba vari wiki